Ndinotenda vajonga. Ichoko ati kuti vamonzura vatora building iyaiya yange iri part yeCC. Building iyaiya yange isiri yepart bese. Yange iri yekampani inonzi Lafonic. Lafonic yacho ndiyo part yacho ine madirectors. Amame vacho vanoshanda nababa Monzora. Saka obvious vanonge vachisimpasaiza nababa Monzora. Saka isu teCC tairenta.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti munge muchibviswa pamahofisi apa?
Varidzi vepati vatora building yavo nechikonzero vaiti hatasingabhadhari rent. Ndizvo zvavataura. Kana muridzi webuilding akudzinga usingabhadhari rent. Saka ndiko takabva because mabuildings ese tagara tichirenta. Saka ndizvo zvaitika. Saka isu haiwa tiri vanhu vemutemo hatiti kukakavadzana nevanhu.
Saka mati mawana kumwe kwekuenda here sebato reCCC?
Tiri kutsvaga maofices. Obvious tofanira kuti tive nemaofices because as a party we must have offices kwakunokwanisa kuti vanhu vanopinda musangano and nemacorrespondence anoenda ikoko. Tichataura navo kana tichitaura kana kuti titsvage somewhere.